A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 22nd, 2019. And this is Live Talk. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are continuing with our coverage of the impacts and aftermaths of Tropical Cyclone Idai that has just hit the southern part of the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the impact of Cyclone Idai and the ongoing relief efforts. Earlier, I said the southern part of the country. No, it hit the eastern part of the country.
Weather experts have described Cyclone Idai, named in the Shona language, meaning to love, as the worst natural disaster to hit the southern hemisphere.
More than 1.5 million people are reported to have been on the path of the cyclone that hit Mozambique, Malawi, and Zimbabwe.
As the rescue efforts continue in the Chimanimani area of eastern Zimbabwe, it has emerged that some areas like Rusitu, Nyahonde, and Kwakurwa Isimba were submerged 6 meters underwater.
The International Organization for Migration says there are more than 239 people that have died so far in Zimbabwe, but some bodies continue being recovered. Let's listen to IOM spokesman Joel Millman.
Okay, we are aware of hundreds of deaths that have been confirmed, but we understand from some of the governments that this could rise to at least 1,000. This is over 1 million people affected across 3 countries. We understand 16,000 households have been destroyed, and that in Zimbabwe alone, the number we have is 259 deaths.
In Mozambique, the official death toll has risen to at least 242 people, according to the government, but many areas remain inundated, and tragically, the counting of the dead will take some time. So we do expect the death toll to rise as that progresses. At least 65,000 people are sheltering in more than 100 collective sites across Sofala province, Manica province, Sambesia province, and Tete province. Those are the four most affected places. The majority of these people are staying in schools and churches.
In terms of number of children affected, 840,300 people affected in Malawi, half of them, we believe, are children. 250,000 people affected in Zimbabwe, half of them are children, and the same for Mozambique.
Those were officials of the Organization for Migration, Jonga.
To join the show right now and tell us what you think about the issue, please just dial the number 001-202-619-2077 and we'll call you back. Please note that we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll definitely call you back at the number again, plus 1-202-619-2077.
Jonga. Ongu vadiwa vatereri nevatariri. Nasi tirukende ramberi tichitarisa nezve tsaona yakakonzerwa nedutu mupengo Cyclone Idai. Iro rakarova kumabvazuva kwenyika. matunhu akanyanyorohwa chimanimani zvikuru muchimanimani East nechipinge chipinge yakarohwa zvakare kuuyewo kumasvingo kwakarohwa zvakare nedutu mupengo iri nedzimwe nzvimbo dzitori mukati menyika dzakarohwa zvakare nedutu mupengo tanzwa vesangano reIOM vachitaura iwo kuti vanhu vanga vazivikanwa kuti vashaya kusvika pari zvino vanga vapa mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe 239 asi tinogona kunge tichitaura huwandu ihwohwu asi hwatodarika nekuti tiri kunzwa kuti vanhu vari kuramba vachiwana mitumbi yevamwe vakafa vanga vakafushirwa nevhu tanzwa kuti mvura yanga ichinaya inenge yamboti mirei kunaya zvaakupa vanhu mukana wekuti vanga vachitsvaga hama neshamwari vazhinji vari kuwanikwa pasi pemadhaka kufushirwa kwavakaitwa kuvondomuka kwakaita makomo aidzika nevhu nematombo zvairovawo madzimba zvaipwanya vanhu vanga varere mudzimba vachipwanyirwa imomo saka ndezvimwe zviri kuitwa nevagari kubvisa matombo iwayo vachitsvaga vanhu pasi kubvisa ivhu iwo madhaka iwayo vachitsvaga vanhu pasi pemadhaka nekufukurawo dzimba dzakapwanywa nekuti zvakaitika usiku vanhu varere saka nguva yekuti vanhu vange vachiwana pekutizira yakaita duku kune vamwe vakanga vanzi vakakwanisa kubuda vachitiza vaikwira mumiti nemumakomo ndokwakatangirawo zvakare tsaona yacho nekuti tokuona kuti makomo aiwondomoka kubva mudenga imomo miti vanhu vakwira mumiti airohwa nematombo vanhu vachikandwa pasi vachitsimbirwa nematombo itsaona hombe iyoyo asi tiri kunzwa kuti nzvimbo dzakaita sekwamutsvangwa kwangusati kwanyanyosvikika nekuti nzira dzakakuvara zvakanyanya vagari mazuva matatu adarika vanga vachishanda zvakasimba kuti vanga vachivhura migwagwa inofanira kushandisika yatingati matemporary roads nekuti migwagwa mizhinji yakaparadzwa mabhiriji akaenda nezvimwe zvakadaro saka vanzi vamboedza kuvhura migwagwa uye kwaakusvikikawo zvikopokopo tanzwa kuti zvaakwanisa kusvikako pamutsvangwa clinic vachisiya mishonga zvikuru mishonga yemaarv nezvimwe zvinodiwa zvakaitawo sechikafu nezvimwe zvakadaro tambotaurawo nevamwe vagari vari kutaura kuti hongu chikafu chimwe chiri kusvika munzvimbo dzakasiyana siyana asi dambudziko ravainaro zvakare ndere zvekushandisa zvekubikira nekuti zvinhu zvizhinji zvakaendeswa nemvura iyoyi saka muri kumatunhu kwamuri titaurireiwo zvamunofunga rubatsiro rwamuri kupa zvamunotarisirwa kuti dai zvaitwa nezvimwe zvakadaro nekutsigirana kungonyaradzana nevana vezimbabwe takanzwa nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachizivisa kuti vatara mazuva maviri mugovera nesvondo semazuva ekuchema yatingati national days of mourning kubva mangwana mazuva maviri iwayo saka vanhu vakawanda tinoona kuti vari kubata pakasiyana siyana mukuti tinge tichirerutsa ndima nezvakaitika kumanikaland tanzwawo kambani yeeconet yenhare mbozha vakwanisawo kunge vachibatsira nemabhokisi anokwana kuita 50 kana macoffin 50 ekuti anga achishandiswawo kuviga vafi pamusoro pezvo vane mari yakawanda kwazvo iri kumazana ezviuru yavakakwanisa kuunganidza pamwe chetewo nevatingati makastoma avo yekuti inge ichienda kunobatsira ikoko nechikafu nezvimwe zvakawanda taonawo vebato rebuild zimbabwe alliance vachitumira makatoni emvura akawanda kwazvo marori emvura aenda ikoko tiri kunzwawo kuti pane kereke yepresbyterian church iri muHarare kunove kuri kuunganidzirwa rubatsiro rwuri kusvika ikoko tiri kuona vanhu mavolunteer vari kubatsira vari kuita siku nesikati kuchishandwa kurakidza kuti vana vezimbabwe vari kuita chirwirangwe panguva ino yekushayika kwevamwe vana vezimbabwe kana kuti yekuwirwa kwenyika netsaona zvinove zvinhu zvinotarisirwa kuvana vezimbabwe kuti munguva yekuchemana tinochemana nguva yekufara tofara pamwe chete ndiwo kurakidza kuti tiri vanhu tiri nyika tiri munhu mumwe chete ndizvozvo Chris
yebo chonga zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwelive talk namhlanje ke siyaqhubeka sixoxa ngodaba lwengozi ingozi leyazi ekacyclone Idai yona yehlele eleZimbabwe esigabeni seManicaland osekufe khona abantu okuthiwa khona bengadlula bona 259 sikhuluma nje imizamo ilokho iyenziwa yokuhlenga abanye sizwa kuthiwa abanye belokhu ezinye izidumbu zilokhu zitholakala phansi kwezindlu ezadilikayo kodwa ke imigwaqo eminye kade ingahambeki kuthiwa isihambeka sokwenzakala ukuthi abahambisa uncedo benelise ukuyafinyelela abanye abayiwelwe ingozi yona le. Siyazi ukubana kuthiwa ke kusasa kusiyafika ngesonto umongameli Emmerson Mnangagwa usebeke amalanga wonala amabili engamalanga okuzila okukhala ke labo abasitshiyileyo labawelwe yingozi. Ye sixoxa ke sizanxusa bakhona sizabanxusa lapha kuhlelo lwethu abawelwe yingozi yonale abavela khonale esigabeni seManicaland. Thiyani ke indlebe jonga.
Ndizvozvo. Rikaitizwe kuti pane vativa parunare here pari zvino. Hello.
Jonga, before we go to our listeners and callers, let's see, watch some more videos of what's been happening in Manicaland.
Thank you, Chris.
Saka takanga tarwadziwa ngebasa zvakazokonzeresa kuti tishandise kuti gomba rimwe tiise vanhu 2. Takanga takuda kuzama kutorerusa basa nekuti basa rakanga riri kutirwadza uye takanga tisinawo rumwe rubatsiro rwanga rwasimba rwekuti taikwanisa kubatsirike kusimudza matombo maka makatsikirirwa vanhu. Saka izvi takazviitira kuti basa ringe rinoti tirerukirei pakushanda kwetanga tichi.
Zvinonzwisa tsitsi izvo tanzwa baba vari kutaura apo kuti nekuda kwekuoma kwezvinhu vakapedzisira vakuviga vanhu vaviri muguva rimwe chete. Zvinove zvinhu zvinenge zvisinganyotariserwa kana zvinhu zvakanaka, asi panguva inoingwa yatsaona hapana zvekutarisira nokuti zvinhu zvaitika vanhu vasina kugadzirira uyewo mamiriro akaita zvinhu hakuna kana mamochari nezvimwe zvakadaro. Nzira yekutongoti vanhu vakwanise kuchengetedzeka ndeyekutovaradzika. Takanzwawo kuti kune mitumbi inofukidzirwa ndeye vana vezimbabwe yakawanikwa mudivi remozambique. Zvakazoitawo kuti vedivi iroro vekumozambique vange vachichengetedza mitumbi iyoyo vakairadzika, asi chakatendwa nevana vezimbabwe ndechekuti vaitora mifananidzo yemitumbi yevanhu ivavo vachichengeta kuzoitirawo kuragidza vanobva kuzimbabwe vari kutsvaga hama dzavo. Idambudziko richiri kuitika kuti ritambirike, hapana anokwanisa kuritambira nokuti mamiriro acho neuwandu hwevanhu vasi vavasina misha vashaya vaparadzirwa pfuma zvese. Idambudziko rekuti kutotanga patsva chinhu chese chiri kuitwa kutotanga patsva. Chris.
Yebo jonga. Leamuzijonga lapho yachasisa kubana zikhona ezinye izidumbu ezibikwa zitholakale kucele leMozambique okutsho ukubana amanzi abuye elamandla kakhulu. Izulu lesiphepho leli belilamandla amakhulu kakhulu enelisa ukuthi athwale ezinye izidumbu zitholakale khona le eMozambique. Kuthiwa ke abeMozambique bathethe imifanekiso yezidumbu abazitholileyo bengakangcwabi okwenzela ukuthi nxa sebetshengisa abeZimbabwe ukuthi hayi uzibani lo onje osemfanekisweni lo simngcwabe lapha. Yiko kwenzakalayo njalo siyeza ukubana kule mfula emibili khonale omunye wakhona uthiwa uRisutu. Umfula wakhona umkhulu kakhulu yiwo okuthiwa ke abanye bangene bagalula khonapho bathwalwa ngamanzi abasa khona le Mozambique jonga.
Christina amai Linet Karenyi vanove miriri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation vari vebato reMDC. Tinogamuchirai nemufaro amai Karenyi muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda makadzika joga.
Aiwa, tiri wapenyu. Tichitendawo kuti muri kubata basa iko kuManicaland nemafambiro ari kuita zvinhu. Tinoziva kuti inguva yakaoma yekuti vana vezimbabwe vanga vachitambira dambudziko ramuri kutarisana naro mudunhu imomo reManicaland.
Aiwa, tinotenda nemiwo muri kupa vanhu mashoko.
Aiwa, tinotenda. Mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei pari nhasi?
Zvino hazvisati zvanyatomira zvakanaka vajonga nekuti ndabva kutaura manje manje nakansela wekumutsvangwa ari kuti iye kubva patanga dambudziko iri kusvikira nhasi manheru ano hapana chavati vabatsirwa nacho hapana chikafu chati chasvika chezvokupeka kunzvimbo iyoyo. Ataura iye kuti nhasi masikati kwakwanisa kusvika ndege yaunza mishonga chete pachikoro kusori pakliniki yepamupanga. Atiwo mishonga iyo inosanganisa vazhinji vaya vanga vari sapozi yekuti vawane maARVs avo munguva dzavo dzavanombotambira, ndo mishonga yavapiwa. Pane chikafu, pane hembe dzekupfeka, hapana chavati vaona. Uyewo vataura ivo kuti koko kwamutsvangwa paya pane madzimai akanga akamirira kusununguka vatiri 13 vaya, 3 vacho vasununguka zvakanaka. Vari kungotambudzikawo kuti dai vawanawo zvokupfeka kuti vana ivavo vapiwe zvekupfeka. Uye vataura kuti ndege yasvika ikoko nematebhuri nemishonga iyo yaendeswa nematebhuri zanzi wavatadza kundipa zita remurungu wawati yauya neumwe murungu wechirume ndiye asvika akavabatsira. Asi ivo vari kuti chiri kutitadzisa kuti takushaya kuti sei hurumende yatadza kuti isvike kwavo nekuti vakwanisa kugadzira vega secommunity mugwagwa wavatiwo taisa imwe nzira avaakushandisa kubva nechekuchipinge kusvika vasvika kwavo kwarusiti inosvika rodhi iyoyo kutanga nhasi. Saka vari kushaya kuti sei chikafu chisina kuuya. Mungangu ndapabatazve paiva ndati handikwanisi kutaura nezita nekuti vasvika victimization. Vasiwo chikafu chauya mungangu chauya mungangu chimwe chacho chazoendeswa kwamachongwe. Asiwo vatiwo pane chikafu ichi chatanzi tipiwe titanyimwa hatina kuwana chikafu. Ndikati imhosva yei zvikanzi vashandisa inzwi rekuti zviri kushandiswa zvemadziso kureva kuti zvine chekuita nezvekuti vanhu vari kupanana maringe nekuzivana kwavo. Saka chikafu ichochi hatizi kuvhuriwa muzvakanaka.
Takaona mauto achinge ndo ari kugovera chikafu. Mauto angaziva sei vanhu nemapata vanenge vachimirira?
Muonere nemunzwire wandaita mai avo vachitaura vanenge vanoti iwo mauto kushita kwavanoita, asi kunewo vanenge vaakuda kuhaijeka programu iyoyi vachinge vaakumiramira munovaziva semazuva ese kuti vazhinji vacho vanozoda kutora kuita sekunge zvinhu zvavo. Saka mai vava mutaurira wavandiita vataura kwete kwokuti munhu atsvaga nyaya, asi munhu atonga aine mwoyo wokurwadziwa kuti tiri kutambura uyewo hatinawo anotimirira nekuti vatoshandisa mutauro wavati karenya haukwanisiwo here kuti chikafu ichi chiti chouya muonewo nzira yekuti tinochiwana sei nekuti vamwe vapiwa vamwe hatina.
Aiwa, idambudziko ramba henyu muri parunhare amai Karenyi, Chris that's honorable Lynette Karenyi from Manicaland. She said she just spoke to a counselor from Mutsvangwa in Chimanimani who told her that aid has not yet arrived in their area besides medication. She says ARVs were delivered this afternoon at Mutsvangwa Clinic, and also 13 women at Mutsvangwa Clinic gave birth today, and there were no complications. And she spoke of the food assistance that is being distributed in Ngangu, where she says the food is allegedly being politicized. It's something that we are yet to confirm. We are also trying to bring into our show Honorable Joshua Sako, who is a Member of Parliament for Chimanimani East. We are trying to call him and we hope we'll reach him. He's from ZANU PF. Chris, we understand we have another of our guests.
Yes, Chonga. Silo Sali Nobuhle Mlambo. Siyakwamukela kuhlelo.
Sanibonani balaleli.
Yes, siyabonga. Mamlambo, ungasitshela ukuthi wena lapho okhona kunjani, umumo unjani khona? Lokuthi ungaphi, uqala utshele abalaleli ukuthi ungaphi, lokuthi kunjani.
All right, mina ngiko cheche eChipinge. Lapha umumo singathi mubi kakhulu lawo. Amanzi abuye emaningi, kule mizi edilikileyo, izambuzi zidilikile. Silabo abantu abatshonileyo kanjalo. Le migwaqo yethu eminye idilikile, lamabridge amanye awasekho. into ngathi womume silawo lapha echeche kuhlanganisa orindi labo chibuwe kuhamba kunjalo njalo.
Aha, ukudla lolunye uncedo kuyafika yini kahle khona ngapha?
Ukudla bekufika sibili thina bebezama ukuthi bekufikise. Ukudla bekukhona abantu bebenika ukudla ngendlela engathi efaneleyo. Wonke umuntu uzama ukuthi siphathisane. Abahulumende, abama-NGOs, labanye abantu nje umphakathi owendawo yalapha. Abantu bebezama ukuthi bencedisane.
Okay. So can you respond in English about food distribution, because we have honorable MP for Manicaland, that's Lynette Karenyi, and she says that there is partisan distribution of food. Can you confirm that?
Well, I haven't come across any issues of partisan distribution. Maybe it's a question of area where this might have happened. But from where I am in Chipinge, we haven't heard of such issues. People were being given their food accordingly. And organizations, government, and individuals were trying to make sure that each and every person who must be assisted to get food, they were getting it. But then again, it depends really with the area where maybe these complaints have come from. But in the area that I belong to, in all honesty, everyone has been getting food.
Okay.
If I have to be honest.
Thank you so much, Muzare Sally Nobuhle Mulambo. Vateereri vangada kuziva kuti zvinhu zvakamira sei kuChipinge kwamuri, nokuti tinoziva kuti Chimanimani neChipinge nemasvingo ndedzimwe dzenzvimbo dzakawirwa nedambudziko.
Ndingati kuChipinge dambudziko rineri rakauya riri guru maningi. Mvura yakauya yakawanda, mizi yakawanda yakawa, mapato akuchisina neamweni mabridge. Mvura yakatanga kunaya ngechina yochoramba ichangira kunaya. Saka vamweni vanhu vakafunga kuti adai mvura ichayema, vanhu vamweni vochokorera kuti vabve nharaunda dzavanogara. Hino mvura iyi yochouya yochotuta mizi yochotota zviro zveshe zviri mumhatso mona umomo. Saka vamweni mizi yeshe yakadhirika kuti muzi weshe unopera. Imweni mizi inokona yakawa midhuri, imweni matoileti ndiwo akawa. Asi titori nevanhu vokutoti vakatorwa ngemvura vakatotamika vakatoikwa. Saka mvura iyi yakauya yakatishatira maningi ngendaa yokutoti mizi hakuchisina, mapato hakusisina. Vamweni vanhu hama dzedu dzemene hakusisina, dzakatodarika dzakatotorwa ngemvura dzikatofa. Hino isusu taitochemawo maningi kuti mvura iyi yakauya yakashata maningi. And yakauya ichinaya ine yange yakashishwa ngechindau chakadzama. Tinoti mvura yange yakashishwa yange ichitoda zvokutoshaisha zviro zvakawandisa muntaraunda yedu.
Kurubatsiro ruri kukwanisa kusvika here? Nokuti tiri kunzwa kunzvimbo dzakaita seChimanimani vari kukundikana kusvika kune dzimwe nzvimbo nekuda kwemamiriro akaita migwagwa, zvekuti zvikopokopo ndo zvazvichitomboedza kuti zvinge zvichiita kukanda chikafu munzvimbo dzine vanhu.
Unono tingati kudetserwa vari kuedza kudetsera. Ndau dzakawanda vakuona kuti vanohanira kugumeyo vadetsere vantu. Saka ndingati ndau zhinji vanoda kudetserwa zviri kukona zviri kuita kuti vadetserwe. Asi takaningira kudaro, kudetserwa kwacho haisiriyo ngenzira yetinokarira kuti ngazvidaro. Taitoda kuti vanhu vadetserwe zvinodarika pona apapo. Ngendaa yokuti even zviro zvakaita chikafu, ngati chikafu chati kupuwa vanhu takaningira isusu achikwani. Taizoda kuti chiwande vanhu vapuwe chikafu chakawanda, ngekuti vanhu vakawanda havasisina chikafu. Vanhu vakawanda havatorina zvokufuka. Vanhu havatorina ngubo dzokugoka dzemene. Saka taizototsemera kuti dai zvaikonesesa chikafu chitenge chinotutsirwa kuitira kuti vanhu vazhinji vaone chekura, ngendaa yokuti vanhu chikafu havasisini.
Aiwa, tinotenda Muzvare Mulambo, ramba yanyu muri parunare. Christine Ndimuzare Sali Mulambo wesanganire platform for youth development. Tinogona kumbonzwa kuna amai Karenyi kuti zvinhu zvakamira osei. Mr. Karenyi, maybe you can just explain the overall update for Manicaland that you have received so far.
Yeah, currently I've received information that for Ward 23, Ward 22, and Ward 21 in Muchangwa area, the people there are complaining that they have not received anything, any handout of food, whether it is clothing or anything, but only they managed to receive some medication, specifically the ARV. So, in other words, ever since, in other words, they have not received anything. So, we are appealing to the NGOs who are saying they are ready to give food to these people. I think they have already managed to try to make sure that the cars from Chipinge using the Chipinge Road, Tamandai, Mabeka, that road is now, the cars can now pass through to go straight to Muchangwa. So we are appealing for assistance that please, may you go and assist these people. We have got three babies who were delivered and they have nothing to put on to those children. Mm-hmm. They need some clothes, need something to warm themselves. And I have received that Ngangu area. Yes, the food, they've received the food and they passed to go to Machongwe. But the people are complaining that they did not receive the food handout. Some have received, some have not received. So I think they must go and see whether these people are lying, because nobody can lie that they have received. Or you have not received, because these people are desperately in need of help. So we are speaking to the NGO that may you go there and find out whether these people are lying, because they cannot lie if they receive the food. Because these are the same people who told me that the other airplane went to Machongwe. So they are not lying that they did not get food. So we still feel that these people are being segregated somewhere, somehow.
Mm-hmm. Thank you so much, Honorable Karenyi Rambai Nyimuri Parunari. Tine muteereri mukoma Gabriel Makadi. Ndiri mupenyu, muri kufona muri kupi mukoma? South Africa. Kumusha muchibva kupi? Aiwa, ndizvozvo, tipeiwo pfungwa dzenyu. Nari ya mkoma Gabriel inenge iri kuenda ichitsvedza asi tichaedza zvakare kuvafonera back wanga vachitaura nyaya kuti the problem is if you have different views from ZANU PF then you are in trouble, and he was saying that what President Emmerson Mnangagwa said when he visited Chimanimani Yeah, he said it's not good at this time. I think that is when the after that was after the people there booed at their MP Joshua Sako, and the President Mnangagwa said he supports the MP and also reminded the people that he is the president. So I think that is where Mkoma Gabriel is talking from. Tinem Tere Mkoma Charamba Arifar Nare. Hello. Takasimba Mkoma Murukupi.
Muharare,
aiwa tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa. Muharare tiri kuona muri kuita basa guru kwazvo rekuunganidza rubatsiro ruri kuenda kupresbyterian church uko ruri kusvikira masenda akasiyana siyana. Tinoti tinotenda zvikuru naizvozvo. Taura henyu Mukoma Charamba.
Toti tinokurumbidzawo mapato akasiyana siyana nevatenderi vechikristu vakasiyana siyana vari kubatsirawo mhuri yakawirwa nedambudziko. Isungoti da kuyambirawo kune vanoita zvemapato kuti ndapasawa nekunziri bato renzisi kana kuti bato rezanupf riri kuwasawa nekupatsanirana kana kuti apo ndokwanofanira kutobatana nekuti dambudziko rakauyira mhuri yezimbabwe ende tirikuonawo mhuri dzakawanda dzakarasikirwa nezvatingati zvakawanda chikafu waurawo chikafu zvipfuyo zvekupeta chiti zvakawanda izeni kwakwava kuzova tingakwanisi kusvika kune mabhidhi wanofanira kuva mahelicopters akati wandei anokwanisa kuenda helicopta inosvika pese pese vanofanira kuvabatsira nemahelicopta ikabvo kuti wanyatsokusvika pekaipekeo fane kubva basi kusvika pachikunokunzi kune nzimbo dziri kusvika dzachozvozvo nekuti paka vakavaregerera vanhu vavoka kutadzwa nerimwe kuti dambudziko futi rekuti rekushaisirwa nevanhu vavo nekuti vanenge vakundikana panyaya yechikafu especially chikafu ndoo chinonyanya kudikana nezvekuteta izvo.
Ndizvozvo chaizvo. Aiwa tinotenda Mukoma. Muri munzvimbo ipi muHarare?
Muharare, handi muHarare chaichaimo.
Muguta chaimaiwa tinotenda Mukoma. Thank you so much. Yes, that's Mukoma Charamba calling us from Harare. He's urging all political parties to set aside their differences and work together as a united Zimbabwe. The same with the churches and all those who are assisting in this crisis.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, Junga, let's go to Mr. Mlambo. Mr. Mlambo, hi there. Hello.
Hello.
Yes, Ms. Mlambo, what kind of assistance are you getting there? We understand there are some problems, like, you know, some people were telling us that they are getting maize meal, but they have nothing to cook with.
That has been a huge problem, that a lot of people have been getting foodstuffs. However, like you are saying, the utensils to cook that food are not easily or readily available. So what they have been providing so far, it's basic foodstuffs like maize meal, cooking oil, and in some instances things like beans and matemba, depending on who is making those provisions. But the challenge that we have is, like I highlighted earlier on, is the fact that people do not have utensils to cook. So, however, people have been trying to share those things so that people can be able to cook and eat at their food. But that has been a major challenge, because you might have to understand that in some areas like Tamandai, homes were totally destroyed, meaning that property was washed away as well. So you find that people do not have the necessary equipment to be cooking, to be, you know, making, to be assisting them in their day-to-day lives. However, I would like to applaud the communities that we have around us, because they have made it a habit of sharing so that people can be able to cook, to eat, because we understand that this is not just a problem which is facing just an individual, but as a community, we are trying to come together so that we can be assisting all of us, so that we can be able to, you know, to fight this adversity that has come before us. I would like to concur the same sentiments with the previous caller that, look, this is not the time to be looking at this thing in political eyes. Or, you know, we need to come together because people are devastating. They are devastated. If you are not here, it is very easy for you to comment. It is very easy for you to say A, B, C, and D. But if you are actually on the ground and you see the pain and the loss which is here, there are some things that you simply cannot say. There are things which are very trivial for someone to say because people have lost life. People have lost things that they, property that they have worked for. And for someone to just, you know, make insinuations, it's very hard and it's very painful because I am here. I have seen the loss. I have felt the pain. I have lost relatives. I have lost friends as well. So there are some things which we think are trivial right now. We want to find dead, you know, bodies of those who have departed. We want to make sure that people are going to get food provisions. We are having problems with sanitary ware, which is not even here. People do not have clothes. They don't have blankets, let alone shelter. So why are we busy focusing on trivialities instead of you, of us trying to join our heads and come together? This is not an issue for just the NGO sector. It's not just for government, but it's for everyone to come together. And you know what? We need to sort this out. Regardless of which political party someone is from or whatever organization someone is from, a person as an individual should be found doing something for these people. Not that you wait for someone else to do it. As an individual, what are you doing? What are we doing? What have we done? Or what are we going to do in the future? That is what we want to know right now. Because I am there, and I feel that the assistance that people are getting, it's not even enough. So what is the rest of Zimbabwe doing right now?
Mm-hmm. Yeah, tomorrow and Sunday have been declared national days of mourning. What can you tell us about those 2 days?
You know what? With the devastation that has been here, 2 days is not even enough. I feel that even a month will not even be enough to compensate the lives that we have lost. We have lost whole families. We have lost children. We have lost, you know, we have lost so much. So 2 days, as far as I'm concerned, it's not even enough. To be honest, I don't even care about the 2 days of mourning. All I want to know is that, are we going to get food? You know, there's no sanitary way here. It's not just about people giving, you know, other sanitary wear. People don't even have the underwear to wear. You know, we've got young girls, we've got young children. Some do not have napkins. They don't have Pampers. So 2 days, yeah, it's a noble idea. But is it bringing food to the people of Chipinge and Chimanimani who have been devastated by all of this? It doesn't. Mm. As far as I'm concerned, it doesn't.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Ndizvozvo tinotenda ramai nyimiri parunare. Tombotarisawo mashoko pane sangano revarairidzire Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rabudzawo mashoko pa Twitter vari kuti ivo Atuz is disheartened by meeting teachers and learners at Dzingire Primary in Chimanimani. We thank the rescue teams on the ground for working around the clock to locate the missing. We call upon teachers and learners globally to escalate citizen-to-citizen solidarity. Isangano re-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Rikuti rabatikana zvikuru nemashoko ekuti pane varairidzi nevana vechikoro padzingire primary school kuchimanimani vasiri kuzikana kunzi vari kupi. Sangano iri rikutendawo vese vari pasi paground ipapo vari kuitawo basa rekuedza kutsvaka nekununura vanhu munguva ino yekurasikirwa yekuomerwa. Vachikurudzirawo varayiridzi nevana vechikoro pasi rose kuti vasimudzire nyaya yekuti vanhu vange vachibatana yekushanda pamwe chete. Tine muteereri ndiani ari parunhare? Hallo, yes.
Hallo.
Yeah, linjani. Magadi. Hallo. Vachipatiso, magadiko vachipatiso.
Awa, tinofara magadi zvenyu.
Aiwa, tiri vapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuHarare.
MuHarare. Ndokumbira mudzoro volume yenyu zvishoma nekuti patiri kutaura apa iri kubva yangodzoka iyo munzeve.
Zvakanaka ii.
Ee, muchidzora hanyu volume yenyu muchitipo zvamunoda kutaura.
Zvakanaka ii. Ini dambudziko randiri kuona papati kutarisa nezvakaitika necyclone iyi. Vanhu vakawanda vatisingatombozivi kuti vakaafekitwa zvakadii. Tinongoona masocial media fanika vanhu vatiri kuno vari kure kwechimanimani. But obviously vanhu vari mudhuze nechimanimani vane umbo hwakadzama hwakawanda zvokuti taikwanisa kubatsirana navo tese kuunganidza chii kana chii zvacho zvatinokwanisa kuita vabatsirike. Pamasocial media patiri kuona zvimwe mifananidzo iripo inorwadza zvikuru zvokuti paunofunga kuti dai wanga uri iwe une mhuri yasvikirwa saizvozvo unoita sei. Saka indinongoda kukurudzira vanhu aidha mapato edu kana chii ngatimborega kufunga nezvemapolitical parties kana kuti tifunge kuti sepolitical party ndinoda kuscore mapoints kana chii. No, the important thing pari zvino hei zvino ndozvokubatsira vanhu vari kushupika. Ngativabatsirei.
Ndizvozvo chaizvo. Tinotenda zvikuru vachipati somati muri kupi zviya?
Ndiri kuHarare.
MuHarare. Idivi ripi reHarare?
Waterfalls.
Waterfalls. Aiwa, tinotenda zvikuru.
Iye zvino tiri kutoidzawo kuunganidza zvatinokwanisa kuti tiwane kuti zvichasvikawo sei ikoko.
Aiwa, zvinosvika. Tiri kuona vakawanda vari kuita pavanogona kuti rubatsiro runge ruchiunganidzwa.
Zvakanaka.
Thank you so much. Chris, tiri kuonawo mashoko aiswawo paTwitter nevamwe vachitenda vana chiremba vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Hanzi, they are doing a fantastic job at Chimanimani, Chipinge and Mutare Provincial Hospitals. We thank you all, siyabonga. Aiwa, tinotenda zvikuru nebasa rekuitwa navana chiremba ipapo. Hanzi, vari kubatsira vakawirwa netsaona iyoyi yecyclone Idai. Ndozvinotarisirwa kuti vana veZimbabwe vanga vachiita nguva ino yekutambura. Tomboenda kuna Amai Karenyi. Amai Karenyi, ndofunga manzwa zvataurwa nevateereri zvakasiyana siyana pamwe cheto na Muzvare Sali. Mulambo watinawo pano pachirongwa, pane zvamungawedzera here kana kutsamura pane zvataurwa izvi? Ndofunga nhare yamai Karenyi inenge yakuti netsei zvakare. Hallo. Ndofunga nhare yavo. Regai tione kuti ngakufonerai zvakare here nhare inenge iri kuti netsei. Kristi yamai Karenyi.
Watisiye kumamulambo. Mamulambo. Yeah, hayi nguzwile usichaya isimanyika hawu yasichaya kahle.
Isindawo.
Oh, isindawo.
Yeah, kungathi kuchiyene
mpicha. Oh, kuchiyene. Yeah. Ah, okay. Hayi, hawu lesiphiwo.
Niyazama.
Hayi, hawu lasiphiwo. Ya, ungasitshela ukuthi yeah, siyakuzwa lapho ukuthi uncedo luyafunakala. Manje abantu bahlezi ngapi kakhulu labo abadilizelwe izindlu lizulu?
Abanye abantu bebehlezi ema-churches. Funa ukubonga kakhulu ama-churches avule iminyango yabo yokuthi abantu betholakala behlale. Ama-churches njengabo Methodist in Zimbabwe, oZayota, oRoman Catholic, labo United Church of Christ in Zimbabwe. Bavulela abantu abangela lapho ukuhlala izindawo zokuthi bengabe behlezi emachurchini. Then kunabanye abantu izakhamuzi ezokuthi besiphonga ukuthi nxa umuntu esedilikelwe ngumuzi, njengoba singabantu, umuntu uyavulela omunye umnyango ukuthi ebuye ezokuhlala, ngoba uyabubona la ukuthi udubo olukhona vele akula ngenye indlela yokuthi awungeke wathiya umuntu elala phansi. So abantu besingathi siyancedisana ukuthi nxa umuntu edilikelwe ngomuzi uyabuye eke hlale kithi. Endaweni eziningi uzathola ukuthi abantu behlala bengama-families ingxenye amathathu kumbe amabili, okungena khona ubuhlobo ngendaba yokuthi umumo olapha ngingathi angazi ukuthi ngingazama ukufaka ngayiphi indlela yokuthi umuntu ongekho lapha engathi uyayizwisisa indaba le umkhosi omkhulu kakhulu olapha. Yebo, nge-social media besizama ukuthi sike sitshengisele abantu ukuthi madoda into elapha imbi. Kodwa angilamazwi ukuthi kungagcwaliseka ukuthi ngizame ukukhuluma ukuthi ngilitshele ukuthi vele kunjani. So kuyabe kuyukuthi nxa wena ulomuzi wakho ube nenhlanhla yokuthi awudilekanga, umakhelwane uzabuye ehlale kuwe. Vele yinto ekade siyenza ngoba umumo wakhona mubi. Abantu abasela mizi. And amanzi akhona ebelokhu engakayehli kwezinye indawo. So vele besiphonga ukuvulelana iminyango ukuthi hayi makhelwane vuya, kumbe zibani udilikelwe ngale komatshona umuzi vuya uzoke uhlale lapha, yinto ekade siyenza ngoba hayi kubi okula.
Hayi, kuyezwakala jonga Sally Mlambo, they is explaining how people have been generous, you know, they are, you know, accommodating each other, those with houses that have been destroyed and so forth.
Aiwa, tinotenda rabai mwari parunare. Tine mtereri, tina mkoma Tawonga Muchemwa. Magadi mkoma?
Magadi iko.
Aiwa, tino wapenyu, murukufona murukupi mkoma? Cape Town, nyaya iri kumusha ndiyo imwe chete iri kungotisungawo tiri kure kudai.
Ah, zvakaoma.
Tipei henyu mashoko enyu.
Mashoko angu ndaanangotiwo apa hurumende ngaipinde wokugadzirawo kana dzimba dzevabereki vedu dzakadonhedzwa kana kuti vari kugara izvozvi panofanira kugadzirwa.
Asi tiri kuona hurumende ka kuti iri kutungamira basa rekubatsira zviri kuitika izvi mukoma. Vakatumira maherikopta, mutungamiri wenyika nemutevedzeri vakaendako, makurukota aripo, ma MP varimo imomo, munzvimbo imomo, hurumende iripo. Zvii zvimwe zvamungatarisira?
Apa tari tinoziva kuti kana izvi kana chikafu chichinga zvavo zviripo handiti. Ya, ndazvavo zviripo. Isi kunokura ndatomboonawo mesiji yekukizhi irikomo. Ndiritari tinoziva kuti kana ndaigona kuita vandu something kainanda izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Tawonga. Thank you so much. That's Mkoma Tawonga Muchemwa calling us from Cape Town in South Africa. He is urging the government to do more. And also, he is thanking all those who are assisting in the relief for the Chimanimani or Cyclone Idai catastrophe that hit mostly Chimanimani and Chipinge. Tumbotarisawo mashoko ari kutumirwa nevamwe zvikuru paFacebook page yedu, asi tiri kuita dambudziko iri kuti rikamboti batei ichimbotsvedza. Asi pane vanyora mukoma Prince Tafadzwa Chovax, anzi wese aisa ruoko rwake pakubetsera dai Mwari amuwedzera pabviswa ipapo. Koita Ovid Muchikoro, anzi zvikopokopo zvinongoonekwa basi kana vanhu vachinyunyuta pamademonstrations. And now, when there is real need, as one ekwe, and do maonera wa strung zwa jiriko kuchimanimani, shingada jiri zishoma, asi jiriko ikoko. Memo ruvimbo mukungwa, anzi munu, anukwela jetu kuenda paburuwayo. Kuenda kwese kunze kwe nyika, kutambisa mari, nyika ichiparara. Kuita Joyce Marwenze, anzi apana, zvataka kuona, your screen is blank. Ndofunga trikita dambu dziko rekuti vanga vachitiona pa live streaming pa Facebook page zedu the VOA. Ndofunga taita dambu dziko remasaisai. Tikutarisira kuti zvichagadziriswa. Toda kutorawo mukana wekuzivisa zvakare kuti tichiri kuedza kubata Honorable Joshua Sako vanomirira Chimanimani East muParamende. Nhare yavo iri kunetsa. Tinonzwa kuti masaisai ikoko ari kunetsa. VEconnect tambotaura navo masikati, vari kutaurawo kuti tiri kuedza neposi patinogona kudzosa masaisai kuburikidza nekuti vanga vachigadzira mabase stations avo ikoko. Hanzi zvizhinji zvimwe mishina yavo inoshanda nedizili, saka kuti vanga vachisvitsa munzvimbo idzodzo dizili iroro zvazvitoda kuti migwagwa itange yagadzirwa. Saka ndo zvavari kuita. Tanzwa vachitaura VEconnect kuti vari kubatsirawo nekupa masim card kana kuti airtime kune wemasangano anobatsira vari on the ground kusanganisira mapurisa mauto vecpu nevamwe vose vari kushanda ikoko vari kupiwa mikana yekuti vanga vachiwaniswa airtime ne econet zvinotendwa izvozvo kubatsira vanhu vari kushanda on the ground itomboenda kuna honorable Karenyi. Honorable Karenyi, pane mashoko akambotumirwawo nemumwe mutereri kuno achitaura kuti zvinoitawo here zvatiri kunzwa zviri kuitika mungangu. Hanzi vamwe vane dzimba dzisina kuparadzwa vari kuchaja vanhu vasina pekugara $10 kurarapo usiku umwe chete. Matimanzwa here nyaya dzakadai?
Handina jonga. I think zvandingaita kuti ndichizonyatsobvunza mangwana kuvagari veikoko kuti kana zvichiitika tinzwe kuti zviri kufamba sei. Saka izvozvo handinganyatsi kunzwisisa kuti zvakamira sei.
Ndizvozvo. Nekuti ndabvunza vamwe vanogona kuti munhu anenge aine imba yake anenge achida kuti anga achibhadharwa. Asi tichingotarisirawo kuti munguva ino yekubatsirana zvikuru munzvimbo yengangu yakaparadzwa zvakadaro, kana paitawo vaviri vatatu vane dzimba dzakasara dzakamira vanenge vachitotarisirwa kuti vange vachibatsira. Tinotenda zvikuru hotera yeChimanimani yanga ichibatsira kubvira zuva rekutanga vagari vachienda ipapo. Ndedzipi dzimwe nzvimbo amai Karenyi dzakaungana vanhu? Tichiona kuti vazhinji vakambenge vari mumakomo vanenge vakazodzika, vakaunganidzwa munzvimbo dzipi dzavari kuwana rubatsiro vari?
Zvizhinji dzacho ndidzo idzo zvakaita muChimanimani pahotel ndo pavakanyanya kuungana, uyewo vamwe vakasara nedzimba vanenge vainewo vamwe vari kuchengetedza imomo. Asi chandingangoda kukurudzira ndechekuti hama wee, chaona imwe hama hatisekwani, mangwana ndiwewo unosangana nedambudziko uye tiri hama nehama. Aitangobatsirana misha idzidzo. Hatingadi kuti titsvage mari nenzira iyi pakuoferwa kweupenyu hwakadai. Dai tangopawo vanokwanisa kugara mudzimba dzedu vawane pekugara kusvikira zviri zvagadzikana.
Thank you so much, amai Karenyi. Rambai nyimuri parinhare. Chris, that's honorable Lynette Karenyi. She is responding to my question because I received a message from one of our listeners who are saying that some who still have houses standing in Ngangu are charging 10 RTG dollars per night to those who lost their houses. So I was just checking with the Honorable Karenyi whether she has heard about this. She said no, she's yet to hear about that, but she also said that during this time of need, it's time for people to help each other. If that is happening, it's something that is unfortunate. I think it's named Terry Parunari. Hello?
Hello, Masimba Ringoman.
Dagasimba Babandi, Yanu Marukutaura. Murup Jeben.
Jeben.
Oh, Johannesburg.
Yeah.
Matis Tandiani. Mutekwa wokubhuera. Takanzwa kuti nzvimbo yebhuera yakaitawo dambudziko rekuti dzimba dzakapuswa. Kwakamira sei kubhuera?
Ya, ndicherimu wacho atori neimba yakadonhawo
zvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Okay.
Kungotsvaga network kuti tiwane masaisai. Taurai tinzwe.
Ya, ndi kuti yangu imba yakadonha nevavabijani wo ndakanzwa kuti dzakabvata wawo kubhuira sati ikoko. Saka ndinotoo neurombo pane chimanimani ini nekuti tingatora sekuti ive pane inini handina paona.
Saka pakapwanyika imba yenyu, pakapwanyika imba yenyu pane vakakuwara here?
Ah, pari hapana. Chero muvillage hapana vana vemudarudzo asi dzakawanda dzakadonha dzimba. Muvillage masabhumirwa chako. Dzera swadzi kwamutundani kuna kunova kuna Joseph chinopimba asi hamushanda pembodzwa kuti nemba wapanganendi wacho ari kupi. Hapana kambidi mudzwa kuti akasvitsira ari mashoko iwa. Tiri vanhu vakapindwa mutsaona iyoyo yekudonha nedzimba. Hatipana zvakati ndapembodzwa kuti shoko riri kufamba here ikoko.
Ah, haiwa tine urombo mukoma netsamuna iyoyi.
Saka ndichiri panyaya iyo ndinewo mukundina wangu anobva kuti kunodzika musani pamhiri pepersonal bridge achiri kuoneka tanga ari kukopa ikoko nemudzimai wake nevana vaviri
saka pari zvinhu zvakaenda vanina vangu vanobva pano vanonzi vakafakani vakira yaguma pamusani
saka vese iye nemudzimai nevana havasiwanikwa
vanhu ivavo
vese havasati vawanikwa
vese vanhu ndiye munina wangu akanga kuona nezvibukisai neimwe munina wangu anonzi mozizi vana vana saka vakaenda kunotsvaga nzvimbo ite dziriziti nzvimbo kwacho haku dzimba dzisi dzakaterwa kubvunza ndeinfomation andapiwa ndiri kuno kudhedheti ndingapinde mamiri asito chemamiri ayataita vamwe vangu vokuti teori vanunina vangu vatobuda vanhatu kutoenda kuzimbabwe
aiwa very sorry mukoma
saka hamene yekuti zvichafamba sei pamitundi ino dziri kutitariswa ndakatoteerawo studio 7 pamitundi iyoyo yematombo iri kunzi vanhu vari kubvukunyurwa iri kufamba seyo ndizoriwo umwe wacho aenda mudziko iroro zvekuti ndakati one ndo yangewo imba yedo nhau kozoitowa munina wangu mukadzi wakaenda vana vachikati four vese ndimunina wangu ainzi seni wakafakazi ndine mukadzi wake nevana vaviri havasi kuwanika vakati kuti pari zvino zvino vasati vaziva kuti vari kupi vanga vachinzi vari kukopa kopa chanditomboiziviwo zvangu kuti kopa ndipachinge kupi
aiwa tine urombo tinongotarisira kuti vanokwanisa kuwanikwa vari vapenyu kana vakanga vawanikwawo vakanga vakashaya mutsaona tichitarisira kuti vanokwanisa kuti vawanikwe pavari vachichengetedzwawo zvinechiremera
tinotenda ndaikumbirawo kuti ziise vanhu kuti hapana kuti kana tichizovawo nezvibatsiro huru wevanhu vakakuda south vambozobatsirawo but pari zvino ndaikumbira kuti mungobatsira avo vasina chete zvavandirinzwa nevabatsirawo asi zvakakoshawo kuti vanhu vataurewoka kuti tedu ikoko takapwa zimbabwe dzakasvika kuti dziongororwe kuti dzakafamba sei and chinopinda vakanyarara kuzokati zii akambe navanga kuvhoterwa handizifanira kufara nazvo zvinezvozvozvo ndakatiwewo nevanhu vanofambisa mashoko kana kuti vasati vapiwa shoko vanhu vanokwanisa ngavasise shoko kuti vanhu zvizivikana ivo sabhuku nerwasha vanofanira kusisa shoko kumapurisa kuzeinav kuti zvizivikana kuti munharaunda medu dzimba dzakadonha vanhu vazobatsirwa mumashure imomo neavo vari kushaya chikafu taikuinda hurumende isise chikafu kuna havana kana chokubata pari zvino
aiwa tinotenda mukoma tinotenda thank you so much nguva ndodzaita pfupi regai tipe vamwe mukana asi tinotenda tinoimbawo kuti vakateerera pane ino nguva kusanganisirawo honorable chinotimba nokuti hatina kukwanisa kunge tichiziva kuti ndevamwe vematunhu akavirwa nedambudziko dai tavatsvaga asi ndokunga vanzwawo vachange vachiitawo matanho avanotora ndimukoma mutetwa vari kujohannesburg asi kumusha he comes from bwera he himself lost his house to this storm and he's also saying that his young brother is the young brother's wife and two children are missing and they had relocated to Copa and they are missing and he hopes them they will be found. He hopes maybe they will be found alive and if they are found dead their bodies will be repatriated and buried home.
Oh, so sad. Jonga, we are fast coming to the end of the show, so I'll give Ms. Sally Nobuhle Mlambo her last word.
I'm appealing to just everyone, not necessarily you have to be Zimbabwean or you have to be in Zimbabwe. I'm appealing for anyone who feel that they can help to be of assistance to the people, not just in Zimbabwe, but, you know, everyone who has been affected by this scenario altogether. It's I don't know if it's unfortunate or fortunate, I don't know, that I was part of, I was a witness to this very disastrous happening, such that it's very difficult for me to even, you know, try and cheerfully about this whole situation. I get emotional and, you know, it gets so bad. We are appealing for any assistance in whatever form, whether it's in terms of food, in terms of clothing, shelter, whatsoever, or even there can be people who can just come and assist without necessarily, they can just link up with any organization just to come, or people can just come in their individual capacities to come and help us even search for some loved ones that we still cannot find. Just now, you know, I just received a message. We were searching for someone for the past 5 days, Tokozile Sengwana, Irene Sengwana, and Simbarashe Masaba.
For the past 5 days, we're searching for them. We had a search party which went out to look for them. And it's unfortunate that we only found Irene alive. The rest of the family, I think that's about four of them.
Thank you so much.
Unfortunately, we are out of time. Thank you so much, Sally Nobuhle Mlambo. We also had Lynette Karenyi, the Manicaland MP, MDC, Mutare. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Chris, if you are here, we are going to go to Studio 7. 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 We are going to go to Washington, D.C.